igorere mhemberero on tiri kuizwa kuti mumaruwa vanhu vari kuvhiringidzwa kana sabhuku yedu matisheda ari kumbunyikidzwa achingonyorwa mazita mene zvimwe zvimagurupu zvakafananidzani pf zviri kushungurudza vanhu mumaruwa umu chitora mazita evanhu asi shoko nderokuti munhu wakashinga munhu ari kuda shanduko muzimbabwe takaona kwatanga tiri kumamita leda aiwa kai vanhu vakabuda neuwandu vatungamiri vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana anga achiri musangano wevanhu vose vose musangano wevakuru vakuru vatiri kuti mapoint persons vanosimudza nekuvandudza bandiko recitizen movement CPC
saka nhasi pane misangano yamaitawo here
taura kwandiri kuti aizvizi tinotova mumidland tati vagokorodza revakuru vakuru kubva kunana gokwe sanyati vachibva kokoiteko tinopinda munana shurugwi nana zishavane vamwe vachibva kunana rapanzi shiri manzi haikona kutaura munana vhungu mumukobha vese vanga vakaungana munana kwete vachiratidza kuzvipira kuti toda kuti munyika muve neshanduko ashoko iroro rakurukira tativandudzawo chirongwa chedu chekuti tiri kuti vanhu vemuzimbabwe ngavasarudze macandidates avo atiri kuti macitizen candidate kana citizen mp citizen councillor anobva muvanhu anodikwa nevanhu anogara nevanhu itakasiyana nemamwe makati anoti vanoda uyai hatiti vevatada isu tinoti anodiwa ndiye anopinda kwete anoda nokuti ukada unotinoita mangwana zvamwe zvakubata zvinokuwisira kure
saka munotarisira rini kutanga urongwa hwekuti vanhu vasarudze vatungamiri vacho vavanoda
ndatotanga ndosakasaonaka ndatenderekawo munyika mbedza yakazhinji kana totenderera sevakuru vemusangano tachiomba chirayiro kevaikoni nevanonomwisawo vesangano pasapo saka chirayiro chotosanga kunwiwa chidyo chasvika kuvanhu votomedura chingwa icho chingwa chokuti sarudze dzichivako kuite vanhu vanotsigirwa vachibva kuruzhii
kune chivimbo chekukunda here vachamisa nezvamuri kuona kubva kune zviri kutaurwa nevanhu nevanhu vamuri kusangana navo
gore rino makuwerere kurova seri nekuseri ngoma yejekenisheni vanhu ari zvemukoma wangu uyu nemukoma nahamire tiva kumupina zvokuti kana iye anonyatsoona kuti pandagonekwa ine urombo naye asi ndo zvinoita mukoma nemunin'ina kana vakatamba pamwe chete izvi nemupindira gumbo rimwe chete pachedu asi tinoziva tiri kunomupukuta zvanza zvinogezana isinei tichigeza tibhakira semunwe nekuti munhu ndo wakudika munyika muno nyika yanga yakapfeka ka tisheti yegirini kubva 1980 yo nhuwa yava neziya yaremerwa yaane tsvina yada kugezwa podawo yeyeloi yegoridhe inombouya itsva ndozvatarisa vanhu ndozviri kutaura vanhu.